Tadewere namnetsi ndo vamwe vevatambi vemuZimbabwe vakati fararira pasi rese vakapinda munhandare mukupera kwesvondo chikwata chakadewere cheLyon ndokukunda Reims yamunetsi 3-0. Kadewere akazoburitswa kuchipinda Musa Dembele mushure mekunge mutambi wemuZimbabwe uyu ari vachibudzwa chakarambirwa nemubati wepembe zvichinzi offside. Vanoita zvekubheja mitambo vamunache chiri chena vari kuchema nechibodzwa chakarambirwa ichi mushure mekunge vaisa mari yavo kuti Kadewere achakanda chibodzwa.
Inamuvana vakabheja vati tinokadero takakagwesa apa e vakaramba achiribhura mutambo
munesi akatamba mutambo wese izvo zviri kufadza muravidzi weMaurias Zdravik Lugurugish nevateveri vakawandisa vechikwata cheZimbabwe ichi. Munesi haana kuya kuzotambira Zimbabwe mumutambo neAlgeria uyo wakaita mangange 2-2 masvondo maviri apfuura nemhaka yekukuvara. Kadewere namunetsi ndevamwe vevatambi vemuZimbabwe vakati fararira pasi rese vaive munhandare mukupera kwesvondo. Asi mumwe mutambi wemuno Terence Dzukamanja haana kupedza mutambo wese mushure mekubuditswa apo chikwata chake cheOrlando Pirates chakaita mangange 1-1 neBaroka. Chikwata chaKnowledge Mshona chakaitawo mangange 1-1 neStandard League apo Mshona aitarisirwa kunzi angakande chibodzwa. Vamwe vatambi vemuno Tendai Darikwa weNottingham Forest, Teenager Debe weMalatya Sport naJordan Zemura weBournemouth havana kupiwa mukana wekupinda munhandare sezvinoita zvimwe zvikwata. Murairidzi wemuno Kaitano Tembo achiri kuenderera mberi nekusimudzira zita renyika mushure mekunge chikwata chake cheSupersport chakwira kusvika pachinhano chechina mumakwikwi eDSTV Premiership kuSouth Africa. Izvi zvauya mushure mekunge Supersport yakachanya ndokurova Maritzburg 2-1. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaWebster Chimusasa vanoti maWarriors ave kuda varairidzi vemuno vakaita Statembo kuti vabatsire chikwata ichi kuenda kuWorld Cup nekuAfrica Cup of Nations. Kaitano Tembo akadzidza paTafadzwa Primary School neparimuka High School mukadoma. Tembo ndiye murairidzi wemuZimbabwe ari kuratidza chikwata chepamusoro soro kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.